Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kugumbi 10, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubata chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa matambudziko evashandi vayo panguva iyo vashandi vakazivisa kuti kutanga nemuvhuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yeBritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth, Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotatsurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitwa kuDubai manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau zedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi, vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa seApex Council, rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemuvhuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete, muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakawirana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaira nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kuti chengetedza nokuti batisa basa kwemazuva maviri. Saka daro rezikopsu rinovari rinosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana varairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki ndokushungurudzika zvizhinji nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi, vapewo mihoro inogutsa mwoyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyange nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani Manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. VaManokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega, vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. VaManokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Tikati isusu vadzidzisi vavo mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndokuti akauya mazuva maviri, koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidii anodzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCOVID-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCOVID-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa, vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi havanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vacho chake vachienda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi, vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mafima. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi vekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avo vakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pache zvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna verimwe dunhu reSomalia apona muchiitiko chekuedza kumuuraya apo munhu anga akazviteya nemabhambu aputitsa mabhambu aya panze peimwe imba yekudyira iri muguta rebaidhoya kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vaona zvichiitika uye vakuru muhurumende vati munhu anga akapfeka mabhambu uyu aedza kusvika panga paina gavhuna vedunhu rebay vaali wadhie dhoo asi avharirwa nemuchengetedzi vagavhuna ava. Vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa paputitswa bhambu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwaMutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemutande chakanangana nevanhu vekwaMutoko.
Ini ndinoitwa Spiva Katiza Mapfumo. Kampani yandatanga inonzi Kano Yewanyai Broadcast live stream pa Facebook nepaYouTube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwaMutoko nekusimudzirawo kugara kunoita vanhu kwaMutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika kwaMutoko ikoko.
Apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu padandemutande?
Ini ndiri kuCanada, ndinogara kuCalgary kuCanada, asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwaMutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa, ndokwandakakurira. Zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizoenda kuAmerica kuenda kuuniversity. Saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu. Zvekare tichivonga zvinhu zvinoitika kwaMutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwe ngekuti dzimwe nguva tinoka ngano kwatakabva. Saka inini moyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvekwaMutoko. Zvekare ndakanga ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndiyo mutauro kwaMutoko pakuti vanhu kwaMutoko vanonzi mabuja. Saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago but ndakanga ndichingotindikanyora pamwe ndomboisa pasaidi ndikanyora ndabanaisa pasaidi hazvisati zvanyatsopublishwa. Saka kwaMutoko uku zvekare kwakanga kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi MUST. Saka ndakadaidzwawo pagrupu iro robva ndangojoinawo. Saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kuitawo mumusoro mangu mukuti ndiite paprogiramu yangu iyi. Ndobva ndangoti regai ndichitanga chii broadcast yangu. Inini background yangu ndeyejournalism nemas communication, ndizvo zvandakaitawo kuchikoro, ndizvo zvandakambosenzawo kumusha kuZimbabwe ndichiita. Saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti tiite ndishandisewo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kusarasike.
KwaMutoko uku makadzidza kupi kuti vanhu vanyatsonzwa nekuti mumwe angati makazosvika sei kuCanada ikoko?
Makore ekutanga masabhisab uku ndakaenda kuchikoro kuHarare kuNyandoro. Ndinokwangwaita politics dzakawandisa kuma1960 uko ndichiri mwana mudiki. Ndabva ndaenda kumusha kwaMutoko kubva ndafunda panyadziri. Pandapedza panyadziri kubva ndaenda kunyamuzuwe mission. Pandakabva kunyamuzuwe mission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuAmerica kuenda kuuniversity kuAmerica. Kubva ndapedza chikoro kuAmerica kubva ndadzokera kumusha kuma1981 kubva ndaroorwa ndasenzawo kuZBC ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzaranga ndichisenza ndichiita zvepublic relations. Kubva ndazouya kuno uku kuno kuCanada.
Patiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwaMutoko chete here uyezve mune muchitaura nezvei?
Chiteshe changu ichi kaKano Yewanyai. Kano Yewanyai pachiri kuti hello my friends kana kuti tikutambire shamwari dzangu. Kano ikumoresa, Wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu. Saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauro wekumusha kwedu tichitaura nevanhu wekumusha kwedu ikoko kwaMutoko. Wari kungoitawo zvinhu zvakangowanda ngekuti tichikuona kuti tiri kunge takanikanika kusaririra. Plus chakanyanya kuti vanhu vafome gurupu randataura iri rinonzi MUST inyaya yematombo ekwaMutoko aya ari kuBlack Granite ayaya. Vanhu vashungurudzika vanhu ikoko kuti imi ngatiisei musoro pamwe chete tione kuti chii chiri kuitika. Isusu hapana zvatiri kuwanawo. Nyika yaparara, makomba angosiiwa, zvikoro hazvina kana zvinhu zvakawanda muchikoro imomo. Asi pane vanhu vari kubenefita kubva kuma mines eko kunoku. Saka tangasingoda kuti titaurewo nemaresources anobva kwamutoko neupfumi huri kubva kwamutoko. Zvekare tichiitawo tsika nemagariro ekwamutoko ikoko, tichitaura nerurimi rwedu. Saka tinenge tichidaidza vanhu vakasiyana siyana vanobva kwamutoko. Kuri kuitika zvanhu zvakawanda. Pane inongowanda toita lineup yevanhu vatinoda kutaura nawo. Hurudza dziri kurima kumusha ikoko. Nevamwewo nhasi ndakatitaura nehurudza dziri kurima dziri kudiaspora asi vachibva kwamutoko. Vari kuita farming inotyisa kucalifornia, kunana Ohio nekuengland. Asi mazimbabwens vanobva kwamutoko. Saka tinoda kutaura nawo iwavo kuti wani waziwewo kuti kune vanhu vanobva kumusha kwavo vari kuita zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitikawo pasi pano pese. Tinenge tichitaura zvecovid, tichitaura nezvirwere zvakasiyana siyana, tichitaura nemadhokta anobva kwamutoko ikoko. Kanoye kwedu, pindai wanyaya tinyepa nenyasi tinoda kutaura nyaya dzokumusha kwedu naiva tichiita kanyitombo kanyai. Kubva kutinosekiwa nevanhu vachifunga kuti uchadwe zvizivaba. Aiwa uyai tirekete pano, uyai ndini wasangwadzi wenyu Spiwe Kachidza Mapfumo. Munotiona paFacebook pakanoi wanyai, munotiona futi paYouTube. Tinenge tichiita zvokunyeperana zvokuita kuti kana maonawo vamwe mwakotora moti uyai pano muteerere zvokutaurirwa nevokwedu. Ndizvo zvatiri kuda, titeereiwo paFacebook nopaYouTube po pakanoi wanyai. Kanoi wanyai broadcast. Toona naipo pai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mpanganya uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives kana kuti upenyu hwedu. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo, pamwe chete nenyaya yekubayiwa nomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maive PGT, vanove zvakare murimi kumacheke. Amai GT, mungatudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union?
Hurumende iri kukurudzira kuti munhu wese anga achivaccinatwa, even though zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa, asi tinongokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovaccinatwa kuitira kuti chirwere chisapararire.
Tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorimwa inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizokutarisirwa kubaya vanhu nhomba. Zvinhu zvamungataura kuti hurumende dai yaita kugadzirisa matambudziko aya?
Kune avanoti mamobile clinic, vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals. Saka vazhinji havakwanise kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mba kuda mari dzetransport. Saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawadi kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovaccinatwa.
Sesangano, mune zvidzidziso zvamuri kupawo here kunhengo dzenyu?
Tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing, uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi. Tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko, vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere chisapararire. Zvekare tinoprovidawo mamaski kuitira kuti vanhu vange vakavhara mhino nemukanwa. Tinopawo zvekare mafloya nekwatinenge tichifamba tinenge tichitaridzawo vanhu nekuvadzidzisa kuti ngavachenjerere chirwere ichi, nokuti chirwere ichi chiriko zvechokwadi, vanhu vari kufa. Saka tinokurudzira zvakasimba pese patinofamba, pese patinenge tiri, kuti vanhu vapractise social distancing iyoyo, zvekare kugeza maoko nezvimwe zvakadaro daro zvinokuita kuti COVID isapararira.
uno mwaka wekutengeswa kwefodya matambudziko apa ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fodya kana kuti hamunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu
kana mafarmers vaakunotengesa fodya dzavo tine dambudziko nemaroadblock mapurisa tinoona TIMB Tobacco Industry Marketing Board inopa mutemo wekuti varimi vanofanira kutakura fodya yavo yakawanda panguva imwe chete sokuti 100 bales kana kuti truck inotakura 7.5 tani kana kuti zvichikwira zvichienda mberi saka community inenge yakuisa fodya yayo pamwe chete enzeni vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafarmers asi kana vachinge vaakuenda tiri kuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock wokuzopedzisira vazhinji vaakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa saka tinokurudzirawo mafarmers ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadways kuitira kuti vasazonetsane namapurisa nekumiswa miswa uye tiri kurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero kunze kwokuti paine chikonzero achikora hake mutemo aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fodya ngairege kumiswa miswa pamaroadblock nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana uchinge wazofamba usiku saka tinokurudzira mafarmers kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei ive transport iri reliable fodya yosvikawo nenguva
manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pane zviri kuitika musomalia muchaverengerwa namavelas musanganya uye westudio 7
kunonoka kwegadziriro yesarudzo musomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi america iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemusomalia izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vaantony blinken bumbiro remitemo yesomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure memakore mana esarudzo yekupedzisira muna gunyana mugore ra2020 mutungamiri wenyika iyi vamahomad abdullah mahomad vanozivikanwa nezita rekuti vafarmajo nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzefederal member state yemusomalia vakabvumirana neurongwa hwekuita sarudzo idzi asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana huroyi vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe vafarmajo vakapedza basa muna kukadzi asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna gunyana vafarmajo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta remogadishu apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika tinokurudzira vatungamiriri venyika yesomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu vesomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo, uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Boika, uyo anova shashaine bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvipadzira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eindaneti kana badandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichiburitsa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzanai mupamhanga vati vanovimba Boika kuti acharakasha chikomana chekuAghafistan chaizvo, uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatsemurwe, ngatsemurwe, ende teitori naye. Maindaneti ndobasa ravo. Teitori kana paYouTube ichiona yese tichitsigira mumwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarati Vasimba Rashe Mapfumo, uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iyoyo, so tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiita akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndiri kutarisira kukunda nokufara kuti ringe chitambira mutambo kunze kweAfrica. Zvino zvinochatipamukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana tatomwana ndotoshandisa mukana, ndokunzwa kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu chenational lightweight champion Emmanuel Stafnyika akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipakira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout TKO.
Kana painda akandozati mukoma chamaenda kufight, saka ndotomushuvira rumbura kanaka attack adipuwa chomusha karuvi munhu ganoke rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyusi Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo, mhlaka 10 kuMabasa 2021, Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela sempilo leselupane hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ibandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu weCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye ye-constituency yezaphu eningi basemakhaya njalo baphila ngokulima, so okwamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya be-concrete.
Alokhe etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth, uPrince Philip obele minyaka yokuzala efika phose ikhulu.
Njengezisalwane se-Afrika kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngoku xoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kaMongameli njalo engumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatsha lweradiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa ileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147 njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine lomkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ibandla lezaphu lithi ikomiti yalo yeNational People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu oweCongress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Ipitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le-National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama-provinces ambalwa ecele njalo anikeza i-recommendation yokuthi umhlangano we-Congress obufanele ube khona mhlaka-30 April kusiya ku-2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yona leyo ukuthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumile emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidluliselwe phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs lama processes akade ekhona ayaqhubeka esiyaphambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingxenye yama processes alandelayo umdaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu ezihlukahlukeneyo ezivangele ukuthi becele ukuthi idlulisele phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya beku-Congress so ngesinye sesizathu abasinike sezona ukuze sazi ukudlulisela phambili i-Congress.
Lo ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezijiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele-South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland. Amalunga ayisithiyagalonyawo eMthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheswa icala lokubangela udlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu njalo akhululeka ingangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugu rawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla ikwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthokazi Republic Party siyesatshengisela ePretoria e-embassy yaseZimbabwe. Mhlawumbe abanye bakubonile-ke kubo-Facebook lapha nakubo-Twitter. Baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bawo ama-stakeholders achiyeneyo ahlangana embassy. Abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho-ke behlabelela izingoma betshengisela. Kwasekuhanjiswa kwama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands abesinawo sawasubmitha e-embassy. Abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands basayina. Basala le copy nathi sahamba le copy elinye copy lasala namapolisa SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma demands ethu ke sishilo uhulumeni ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u 3 months uhulumeni waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kulama demands esiwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi ke silapha nje njengomthwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumeni uyayithatha le ndaba serious noma ke uyayithatha kudedengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandlululo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla leMthwakazi Republic Party kumbe kuloku kukhethana nemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo-MDC akusiyo nto entsha, yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMathebeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje, zaqala kudala. Kodwa-ke njengoba uhulumende wakhona lowo vele ebusa eselesikhathi eside ebusa ucuku lwakhe ayelwenza eMathebeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare fana labo-MDC ende kasoze ayekele ukuqhubeke kwenza khona lokhu ngaphandle eze simthathe uhulumende lowo simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yi-nation bebebambane bebe yinto eyi-one. Thina njengabantu beMathebeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani lokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha i-responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lowo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party wele South Africa. alokhe etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kobengumyeni wendlovukazi e-England uQueen Elizabeth. UPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ayifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usethe wakhala lezwe leUnited Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini yeTwitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dudu esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso yindoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sisithi ukufa akujwayeleki, akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani, ukufa asonto eqondileyo, akulindeleki, kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela-ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni, sibe lobudlelwano obuhle lamangesi okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa yigugura hundi abayizinkulungwane lezinkulungwane. Kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Ye, sikhala ndawonye lamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip, the Duke of Edinburgh. Inaloko kade indoda njengabe esikhosini kukhona sibili akade beku-influencer. Hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So sithatha leli thuba ukuthi sikhangele muva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezisalwane se-Africa kuningi sivele kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uthi influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume nge-reconciliation sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece, ezalwa nguPrince Andrew, unina unguPrince Alice. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezenzakala eMelika, umongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azibuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza i-National Nuclear Technology Day. Elemelika lele Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear, kodwa ele-Iran lathi izijeziso elazetheswa ngelemelika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabule lisithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane etshiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Josh Dube oyisakhamuzi esingezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ejiyeneyo.
Hayi uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lutshwane zidibha gqo, so sizisiwa le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhaza. Ezinye nje ziphonga ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyakhula angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane banondo nje kwenza inkomo iqhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba le zilonda lezi amapundu emzimbeni lapha.
Umnomzana Dennis Moyo oyisakhamuzi seNandian eKwana North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kutho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingenwa ngohulumende uyangenela sibili ancedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esingenjalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokuthulelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane ingakhulu emkhaza kuthiwa lisenzima inkomo. So-ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwedlele lokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhipha imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njalo. Leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema laye oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Dibha, idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zinama-lamb steam sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu nxa sokuzayo izulingana kakhulu njengasema-vetinary ayehlaba kasimaleti hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo ukhala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi zithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sizihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mlongwa umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathandanga ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise iinkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa noNkosazana Debra Mokasa. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezichiyeneyo.
Iyakhula, abantu sabasekho umsebenzi. Sebe ku-informal, yona leyo kuthengisa buying and selling and lokukhokha amadoda and whatever. And kayisezikuphele ngoba i-government yethu kayikabi nama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nemsebenzi lokuvula amasekthari. Izinto zonke zilokhu zisiwa yilo sikhangele i-economy yethu, sikhangele nemali yethu lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning, they speak up for ngezenzi ufande ukuthi vele ama-street onke izini noma nakhathi esi-COVID rale ikhona ama-regulations akhona.
Njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa, bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongo yenza nje bengatholanga imvumo ku-council?
Okwakhathesi i-council is failing ukuthi i-control abantu be-especially eZimbabwe ne-economy yethu leyo. Singananzelela ukuthi once i-COVID lokuzenza ama-regulations lawathena esika khona ukuthi abantu be-sanitize begqoka ama-mask benze landi nakhona lokuthi sibuyele emsebenzini. Iqalise ilama-strict lockdown measures ukuthi kumele uhambe emapholiseni ezikliya ubhadale ama-license ezezenze. But konke khona lokhu i-council kayikukwanisanga ngoba izini lakathi ezinoma sikhuluma ayikaniki izini abantu abadisplaswayo from etown ayikabaniki emalokithini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asesemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokithini. Ngingangikhuluma ngamalokithi ngikhuluma amawadi ukuthi atleast umuntu osuka othuke emarket ethengisa amadempophoma kuward 9 then ethengise amagogo unaye iward 18 isikhathi likayikafikeleli khonapho. So ithanda ukuthi abantu bayaphenza indena nje ezitredini lethengisa sibeke sikhuluma futhi nakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yaqansa kakhulu ekhulu ufizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka. So at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi-ke bemithe that target. Uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi. So uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezitradeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana ne-certain term ezavulwa.
Sake saxoxa lawe kuwona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa o-WhatsApp lokunye. Kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo?
Okay, so those abakuma-associations they are benefiting a lot because ama-associations they've got ama-programs like thina-SBVPA we've got ama-programs esinawo ukuthi bayangena kuma-WhatsApp bethengiselana izinto zabo bethengele labo be-advertise, you know. For those again abangekho kuma-associations yikho lapho kuhlutshwa khona ngoba baphonguba mhlambe uzizisile waphuma ubaba lo nanga behambe kanye labantwana bengelayizini le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisani and singaphi kwakhona and lama-business opportunities abo engaqaki ukuthi vele asukela ngaphi langa. So in a nutshell sithi thina abantu bebhulawayo kabangene kuma-associations ithi thikhantili lama-associations a-recognizayo about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona engathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations analawa ahamba ku-city council esiyaphiwa whatever i-city council esifisa ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuka ngawo. So laba babengekho khona kunzima of course kwase besidinga-ke usi-fighting for one customer bengu-1-2-3 yifande ukuthi kwezinyisikhathi ngifuna nokuxokozela kufuna umizise kubiwa ukufuna nje kuzayisa kulamavendazi abhazeneyo kulamavendazi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ngengelitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata, umhlabeleli. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Mr. Gande.
Ungani
ngathi uErnest Sibatha ungubani kahle kahle?
UErnest Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi melo katfio. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo-2009, of which senginama-albhamu afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke, they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa, ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova, njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile, nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhone ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo App Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungiphinta bengangiphinta enambeni +26775169805. Noma ku-email ethi yona ernestosebheights@gmail.com, kulapha engitholakala khona. Zonke lezo le mininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku-Facebook The Great Ernest Sibatha, noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. ngithi phambili ngothando.
Lo ke nguErnest Sibata ebeselaye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezaphu lithi umhlangano walo omkhulu weCongress usudluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kona lo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.